the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro wekutanga mugore dzva 1 ndira 2024. Ndichiti makorokoto vatereri, makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chinoitika ngechekuti maland barons achishanda nematown planners achishanda nevashandi vakuru vemukanzuru nemakanzelers mamwe nemapoliticians emubato riri kutonga reZANU PF. Kana kuti wanoti wange wanoshanda nebato riri kutonga.
Sangano reHarare Residence Trust rinoshora mabasa ari kuitwa nevanotengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo, kana kuti land barons, vachiti vanhu ava vanoshanda nebato riri kutonga reZANU PF.
Maland baron ari kuparadza mhosva, havasiri vanhu veZANU PF, nokuti hachisi chirongwa chiri kutungamirwa neZANU PF. Maland barons macriminals.
Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti maland barons matsotsi asingashandi nebato iri.
Shoko avatorerai mwoyo anotsinira zvagara zvitaurwa nevana veZimbabwe kuti continuous assessment learning activities aite anodiscriminate vana. Ari kuita kuti kudzidza kunyanyodhurira varombo. Haana kustructure zvakanaka, akawandisa.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinobvumirana nehurumende pamusoro pechirongwa chedzidzo checontinuous assessment learning activities, kana kuti CALA, vachiti hachisi chirongwa chakanakira vadzidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari veguta reHarare, reHarare Residence Trust, rinoti guta ravo rakatarisana nematambudziko makuru pamusoro penyaya yemvura yakazara mudzimba dzevamwe vagari pamwe nedenda rekorera iyo iri kupararira zvikuru munyika. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti rimwe dambudziko guru riri kuenda inyaya yevanhu vanotengesa nekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka mumatoro zvisiri pamutemo, kana kuti maland barons. Vashumba vanoti vanhu ava vari kushanda nevakuru mubato riri kutonga reZANU PF. Tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji.
Mukati meguta reHarare mune matambudziko akati wandei atiri kuona ari kuitika, zvinosanganisira kuti tine wagari wane dzimba dzakazara mvura mushure mekunaya kwemvura yakati wandei munzvimbo iyi, kunyanya kubudiriro budiriro 5 kudhuze nekukebzuku. Kune wagari wakawanirwa pekuti wafanogare pabudiriro 3 primary school. Tichiita tsvagurudzo yedu, takanga tichiziviswa kuti wazhinji wemhuri dzakauya panzvimbo iyi wari kunyanya kuda kuti wawanirwe pavo pekuti wagare. Ivo kunzvimbo dzavanogara kubudiriro 5 ikoko wakapiwa nzvimbo yekugara muwetland munove munzira yemvura mubani. mudoro chaimo chaimo. Dambudziko rawo rawe nemakore akati wandei.
Izvi zvinoitika sei vashumba?
Chinoitika ngechekuti maland barons achishanda nematown planners achishanda nevashandi vakuru vemukanzuru nemakanzelers mamwe nemapoliticians emubato riri kutonga reZANU PF kana kuti wanotiwo nge wanoshanda nebato riri kutonga wanenge wachisimbisa vanhu awa wachiwaudza kuti pawakagara hapana zvinoitwa kwavari asi ivo wachitarisirwa kuti wabuditse mari saka wabuditsa mari kwemakore akawanda wachipa maland barons uye pavanonge vachibvunzurudzwa nevanhu vehurumende wanowazivisa kuti kune washandi wekanzuru wanotora mari uye wanowagadzirira mapepa avo kuti kugara kwavo kuve pamutemo panzvimbo yawari kunyangwe panzvimbo pawari pari panzira yemvura saka zvinoratidza kuti pane munhu ari vanhu vari mukansel vari kuita basa rekutengesa matoro ewagari wachiziva havo kuti hapatenderwi kuti patengeswe asi vari kutengesera vanhu
vanotengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti maland barons havazivikanwi here vashumba
maland barons aya anozivikanwa uye kune ripoti yatendai uchena yakaitwa musure meimwe commission justice tendai uchena wakaferefeta nyaya yemaland barons kutorwa kwenzvimbo yestate neyekanzo asi ripoti yacho haina kubuditswa saka tinotarisira kuti hurumende ichabatsiridza uye kanzuru ichabatsiridza kugadzirisa nyaya iyi but tine dambudziko guru rekuti kolera iriko iyi iri kuita kuti matambudziko ewagari arambe achiedzera tikabatanidza nekunaisa kwemvura kuri kuitika sueji iri kudhushuka isingagadziriswi mukaenda mukuwadzana along Blawayo Road padhuze nekabridge pakanangana nepamagetsi mukuwadzana area tinoona paine sueji yakawandisa iri kuyerera ichipinda murwizi tinoona zvakare paine sueji mukati meiyoyo nzvimbo yekutarisana nekuwadzana extension mukarwizi ikako kuine imwe sueji zvakare iri kurasika ichipinda mukarwizi kanoenda kunorasa mvura kuna Chiwero tikaenda kunzvimbo yeGlenview nekunzvimbo yebudiriro kurugare kambuzuma mufakosi kune nzvimbo dzakati wandei dzine sueji yagara iri kutotaurwa nezvayo ichipiwa maripotsi kune vashandi vekanzuru
ko vashumba kana vashandi vekanzuru vachiziviswa pamusoro pezviitiko izvi vanotadza sei kuzvimisa kana kusungisa vanhu vanoita izvi
washandi wekanzuru hatisi kunzwisisa kuti vachiri kuda zvebasa here kana kuti vari kuitawo zvimwe vari mukanzuru ngekuti maripotsi pavanoapiwa havasi kuita basa havasi kuchimbidza kugadzirisa dambudziko rinenge riri kutarisanwa newagari kuGlenview tine dzimba dzekuti dzinotozara masuweji wekanzuru vakauya kunyange vachinge vabhadharisa vagari vanongotokonya tokonya mushure memahours sueji yainenge yatanga zvakare tikatarisa kuchitungwiza ndodambudziko zvakare kunana St Mary's
avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo harishandi nevanhu vakadai vachiti vanhu ava matsotsi anofanirwa kusungwa vachisimbisa kuti bato ravo harinei navo
maland baron ari kuparadza mhosva havasiri vanhu veZANU PF nokuti hachisi chirongwa chiri kutungamirwa neZANU PF maland barons macriminals isu sebato rezanupf hati bvumi kuti titarise nyaya paupwere wekuti tinoda kutsvaka kuti munhu aita chimbavha ngatimupe political party. Isu ngatitarise chakakoshera Zimbabwe. Timbosiya upwere tizive kuti nawe maland baron inoda kuadreswa. Maland baron anodya nevanhu vakasiyana siyana. Vamwe vezanupf vamwe vanenge vari kwekutriplec vamwe vari wekupi izvozvo hazvisiwo zvakakosha. Chakakosha ndechekuti wose ari kuda zvechiland baron anofanira kuti asanganiswe netirongo asungwe nekuti ichi chihunhu chatisingachadi. Dai vari vamwe vaibatana nesu kuti ngatichiita chinhu chimwe nekuti isu tikagara pasi hatigoni kutadza kunyora list rinenge rine vanhu maland baron ane chekuita nemamwe mapato akasiyana siyana. Asi hazvisina kukoshera vana vezimbabwe. Chakavakoshera ndechekuti ichi chigwere chapinda ngatichidzimurwa. Isu sezanupf tinokoshesa vana vezimbabwe kwete zvoupwere pwere zvinoitwa nemamwe mapato.
Avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti rinowirirana nezviri kufungwa nebazi rezvedzidzo maererano nechirongwa chevana vechikoro checontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vakadzivisa kuti hurumende iri kufunga zvokumisa kushandiswa kwechirongwa cheCALA muzvikoro. Mutungamiri weATUS vaOdet Masaraure vanoti vanofara chose kuti hurumende yabvuma zvakagara zvichitaurwa nevarairidzi pamusoro pechirongwa ichi vachiti vakamirira kuona kana hurumende ichienderera mberi nekumisa chirongwa ichi mwedzi unouya.
Shoko avatorerai mwoyo anotsinira zvagara zvichitaurwa nevana vezimbabwe kuti continuous assessment learning activities aite anodiscriminate vana ari kuita kuti kudzidza kunyanyodhurira varombo haana kustructure zvakanaka akawandisa ari unnecessary. Mamwe acho kuti ape vana maskills hakuna skill iri kumbowanikwa nekuti ango zvaingoita sekunge maassignments akangowanda pamwana umwe chete. Vanhu vanga vagara vachichema tiri kutoshamisika kuti kumusoro kwokunenge kune indecision yakawanda inga iriko yekuti vanenge vanotya kumeka madecisions ekusumudzira dzidzo yenyika. Pamwe pane vanenge vakavabata kumashure vachivadhonza dhonza vatisingaoni.
Saka vamasaraure sevarairidzi munotarisirei uye nemhaka yei?
Isu tatisa kuti mukala ingadai yakabviswa kare ibedheni iri unnecessary. Vana vari kutotadza kutowana dzidzo. Makala acho ari kudzimara anoitwa nevabereki, ari kudzimara abhadharwa kuti munhu aitirwe. Isu takagara tati kana tichiita continuous assessment learning activities ngatitsvagei kune umhare hwemwana une umhizha hwake hwakasimba oita maareas iyo. Kana ari mwana webhora oita makala ake anoenderana nezvekubhora raanotamba ratinoona ndo kunogona kukwadira future yake. Akange aitirwa makala ikoko kana neimwe maarea mairi matatu kwete kuti makala anokavha masubjects ese. Zvazvinodzimara zvaita anodzimara meaningless pasina munhu ari kumbobhenefita pazviri.
Zvino chamakatarisira kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi ndechipi vamasaraure?
Tinotarisirawo kuti muna February kana tichiita tasvika hatizoone vamoyo vachidududza vachidzokera kumashure. Makala anofanira kunge achienderana necontext nemwana achienderana achipromota specialization zvisiri zvekungoti kumbai zvese muende. Zviri kuita kuti varombo vatadze kuwana dzidzo. Zviri kuita kuti even exit profile dzevana dzaakumanufactua makala acho anenge aticha abhadharwa mwana agara apiwa mamax. Exit profile dzevana dzindedzenhema dziri kuzobuda dza. Saka isu tinoti ndo zvatagara tichichemera ingazvigadziriswe zvinaka.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaOdet Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7.
Ichitevera kusungwa kunumwe murume achipomerwa mhosva yekutengesera vana vadiki wawa. Imwe nyanzvi inoongorora nezvematongerwo enyika yakazvimirira inoti nyaya yokushandiswa kwehwahwa munyika inofanira kugadziriswa nekukurumidza. Vari Joyce Ngwenya vanoti imwe kambani inoongorora zvinoitika munyika zhinji yeWise Voter ichangobva mukuzivisa kuti Zimbabwe iri mberi kwenyika zhinji mukunwa kwehwahwa, uye hazvavakatyamadzi kuona zvakadai zvichiitika. Vangwenya vanoti nyika haivapi nezvidhakwa, vachikurudzira kuti kutengeswa kwehwahwa pamwe nenguva dzinozarurwa nzvimbo dzokumwira hwahwa zvinofanirwa kutarisiswa.
Tsvakiridzo yakaitwa neWise Voter inoratidza kuti isu zvizvarwa zveZimbabwe tiri dzimwe dzenyika dzinokwapura hwahwa kudarika vese, aiwa ichokwadi. Zvikonzero zvakawanda. Chekutanga, vawande, nzvimbo dzinotengeswa hwahwa dziri kwese kwese. Isu pataikura taitoziva kuti bhizimisi romunhu mutema, mabhazi kana bottle store. Mabhawa ndiwa itotenga kuvakwa kumarokishini, dzimba, zvikoro nemakliniki zvisati zvapera.
Vangwenya, izvi zvinotisiya tiri papi senyika?
Haukwanisi kutenga hwahwa usina mari. Kureva kuti nyange zvinhu zvakaoma sei, maZimbabwe vangatoreka kutenga chikafu kana mbatya chaidzo nekuda hwahwa. Chetatu, utonge hwedu hwakaipa zvokuti vanhu vari kuzhinji vari kushungurudzika mupfungwa kutongoma hwahwa kuti vakangamwe nhamo.
Zvingagadzirika here izvi Vangwenya, uye zvingagadzirisika sei?
Izvi zvinogadzirika. Nyika vahwande haivapi nezvidhakwa. Sokuona kwangu maliqua license ngaaite mashoma. Kana mitero yacho chaiyo chaiyo yokutengesa hwahwa ngaikwidzwe mitengo. Uye chokupedzisira, nguva yekutengwa hwahwa ngaitarwe kuti maawas acho aite mashoma. Ndofunga izvi zvingabatsira kuti vanhu vagare vari soba.
Avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Halo Studio 7, ma MPs anogona kunga achivanza nyaya yenzara inenge iri munzvimbo dzavanobva, asi kuno kugokwe North vanhu tava kudofa nezhara nemakore chero paChristmas. Tashayiwa chero sadza rokudla, chero pokukumbira chamu chaimo hapana, chero pokukumbidzana nemhaka yekuti vanhu vari munzvimbo imomo chero unenge anazvo zvishoma, tinobva kunzvimbo dzakasiyana. Saka hakuna munhu unokwanisa kuisa chichemo chomumunhu. Please MP wedu ndispensa shuma gondoho, hakuna chikafu kuno kunzvimbo. Kubva zvatakavhota iye zvino hatisi kuvavona kuti vari papi. Vanhu tichitambura kudai vakangoguma vachitogadzira marodhi, zvikangoguma zvakangodero. Saka isusu tiri kukumbira nyaya yerubetsero, nyaya yechikafu munzvimbo, kuti vanhu shuwa tatamburisa tofa nezhara.
Uyo anonzi Mnangagwa ngarege kunyebera vanhu ekumatebhele ndikumiglands nenyaya yegukura hundi. Ngaamborega zvake, vanhu ngavangodzidza kuti shiri yagare nemuriro wayo. Saka vanofanira kungoziva makombiyuta ekutambisa mari kutingira masabhuku kuti vanokombiyuta zvanya chiini zvegukura hundi. Tsotsiro nema vanhu vake vaanotoziva vada kutuma yavana kumatebhele ndakangwara kunge ini.
Mangwanani mangwanani, nyaya yegukura hundi yakaoma. Iwo vamunanga kubva chavo ndo vanotonyatsoziva. Saka vanotumira vanhu kuti vandotsvaka nyaya yegukura hundi papi, ivo varivo muridzi wenyaya. Kuda kungovhara zvavo vachizivavo kuti maelections anonzi anogona kuvakwa gore rinouya, vanenge vachida kuti vanhu vave vekublawayo vagona sekuti vakanaka. Iye ndiye munhu wakatoshata chaizvo, iye haafanirwi kana kumbotopiwa mukana. Vanhu ngavarege kubatwa kumeso naye munhu iyoyo.
Makadima mukasiye pa Studio 7 apo. Aiwa, still right. Chada ida kuta wara ondeche kuti nika Zimbabwe, wana vese Zimbabwe, nga wazi nchukisisi. Kuti nika ino iri captured, atina ma soldier, atina ma police, atina security. That's why uchuona kuti chiro paka mangarwa nyadzi, zikuti paru abdaktuwa wano, paru kura iwa wantaru kudi. Nungo stungo mangara onyadzi ZANPF ku ZANPF yashu. Saka uchuona ta wana za wano ita. Saka kudai maranga apindira, zimunyika zati batira. Chichipiri, tauti wa muna ngagwa ni ZANPF wazi yekuti, mwari waka tsama nukuda kukudeuka kupita ropa. Ropa rinunyika muna mranyanya kudeuka, sitara mwari rabatu kwa ni madaka kwa nguwa ya kariba. Ya kwa nanguwa ya kuti mwari achisumuka, ashiratizi kutindi mwari. Gawari gizi kuramba wa shivura ya wano, gawari gizi kuramba wa sitamba ni ropa rewano, sesu wa rukitesu. Wajisimbi sama artari avo kutisawo suiti. Mwari wako da kuchisumuka kutisimbara wali chuoneke. Chekupeze sira ndi chekuti makoro koto kuna wachamisa. Nukutoka kuna nukunzukisisa kutinyika ino inuda kuna mata. Nukuti artari za MPF yaka simba susinga iti. Yaka simbi suwa nilota revano kwa 1980 kushika izrezi. Sakapanda kuna mata asi. Isu sungatire gizeo kwa sira wa shina mata vega. Nukutu wari vega wa ikunde wondoi. Shinoda isusu kutituwa batzire kuna mata. Kutishifambi. Tatenda angu.
Mamgazi basi Joseph ranga jonga kane miri na Gandhi. Ndara na George mwa South Africa mnyondo bauji kova. Kuma mikani basi Joseph. Noti mota zaka ba ku China. Zekuta anga ito zema soja zaka uyazo. Pano fara zao. Marandava zedo akuna chemahara. Maminerals ozar kupiwa chenisa ku China. Ndiyo arguno fumisa China. Ndiyo saka China yaka ufa mota na mahara. Nipari ya mendeka wako. China inache mahara. Vanungu ipa daimu wane godi. Vanu Zimbabwe wa Istanbul. Vanawe Zimbabwe waliku fira paswe mgodi. President ya jini mumu Zimbabwe ya nahanya nazo. Mnangawa. Ila kuna muna kambo mvotera. Akuna ani. Makamba ni majini josara murumende osaka tengesu. Mwota zoose zae kambena nazo zeze ma MP nechichi. Izo zeze. Zutuma ngoto jimota izo zeze. Makamba ni mwose majini josara udani wana mnangawa. Ajipinda ya mumu. Mnyige Zimbabwe. Dava zwe makampani ya osaruga SABC ne chichi zose ne akawanisa makampani ama mwajina atita uwe mara atengiswa natenda hangu kumwa kenda basu disefe
aaa tiri panyaye gukura hunde hapo Midlands Matibereland kushandiswa uku kufaru uku nasukuto nyengezi wacha iku. Nikuti aungati muna haka uraye baba wako. Oku zokupa metiri yekuti chagacha ka uraye baba wako. Ii ari ya ka uraye baba wako. Azizazibudi. Kuto farana chayiku kudakuto ungo wanda neyo nechigunwe. Kurikita ZANPF kwa na muna ngaku. Muna haka uraye mkoma wako. Nasu unuozi chagachini chaka uraye mkoma wako. Unuchi chagase iyo chitunga na muna haka ari ya ka uraye baba wako. Ari ya ka uraye mkoma wako. Ari ya ka uraye sisu wako. Ari akaora muridzesi iwacho wari kupiwa wacho wamu wacho wana kuzenda kuchikuru nekutu wakango olerwa mawanu wa hea indesa kuchikuru baba akaora wamu wanaka sara kuchikuru hacha indi nekuti apana angacha mbadara skurfisi wapu wako mbiwita ya asina kumboye nda kuziza kuchikuru kutenda uchage chakaora ya baba wako ni muna akaora ya baba wako muna ndu kuchinya yari kurikita muna angagwa kuchinya kuripache na chaiku chaiku kuchinya chaiku.
Ito zanga ziri funguazi wangu wa tereri zisine ne Studio 7. Isu atina kwa takarele kera tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti plus 1-202-465-0318. Mchitu uza zamuno funga hapa neziri kuitika. Makatirira ku Voice of America Studio 7 tichitefe miratiru ku Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chitima chino manya zvikuru pasi pegungwa pakati pemaguta eLondon muBritain neParis muFrance chakambomiswa kufamba mushiri mekunge mvura yakawanda yapinda mumwena munofamba chitima ichi zvichikonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa. Venezuela inoti icharamba ichiendesa mauto ayo zviuru zvitanhatu padyo nenyika yeGuyana kusvika ngarava yemauto eBritain yakatumirwa kunyika yeGuyana yabva munyanza iri padyo neVenezuela. Guyana yaimbotongwa neBritain, nzvimbo iri kukonzera kusawirirana uku ndeye Essequibo, iyo inonzi ine mafuta ekufambisa dzimotikari akawanda. Venezuela inoti nzvimbo iyi ndeyayo yakatorwa namaBritish pavakatara migano munzvimbo iyi. Makorokoto vatereri, nhasi izuva rekutanga mugore dzva ra2024. Ngati nzwai mashoko ekurudziro nekutambira gore dzva ari kubva kuna mufundisi Richard Moyo.
Mashoko andula kutenda Mwari akafamba nesu mukati megore rino ra 2023 kubva muna January 1 kusvika nhasi. Iri sonde yekupedzisira yegore. Tira kupambirira kukudza Jehovha Mwari, chitenda zvikuru nepenyuro yeStudio 7 nevashamarari vose vanobata pairi nezvirongwa zvose nevatereri vayo matrima nenyika. Nokuti tinoziva ku 2023 wakanga riri gore ranga rakaoma kuvakawanda. Vazhinji kwazvo vakarasikirwa nehama dzavo dzavaida dzakasiyana siyana, vakarasikirwa nana baba, vakarasikirwa nana mai, hanzvadzi, vana mukoma, vana baba, vana mbuya, shamwari nevavakidzani vavo mukati merino gore. Asi tinokupa mbiri nokutenda Jehovha tichiti ngatirumbidzei Mwari nokuti ndiwoga akarurama. Tinotenda kuti Jehovha wakafamba nesu mukati megore ra2023 kubva richitanga kusvika zvino pariri nhasi ku4 January. Iri sondeya nhasi yekupedzisira ya 2023 achazomonta mukiyazve. Asi tiri kukurudzira hama neshamwari muna Jesu Kristu kuti ngatizvibate. Saka rota ndechekuti Mwari ndiMwari wakanaka, Mwari ndiMwari wakarurama. Ndino mashoko anoda kutora masoma kubva kuna Mapisarema chapter 23. Pane masoro mashoko uripo kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Pisarema raDhavhidha, Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza pamvuri, pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu. Kurudzira kuti zuva rakafanira nhasi, ngatitipei Mwari nokutenda Jehovha Mwari wekudenga zvikuru wakafamba nesu mukati merinogore. Ndinoziva kuti kune hama dzakawanda dzakarasikirwa namabasa, dzakarasikirwa nezvakakosha, dzakarasikirwa dzapera tariro, vazama zvose zviri kuramba, vazama icho nechocho. Asi ndinoda kutaura ndichiti huyai mose kuna Jehovha mupenyu, ndiye wose anopedza matambudziko, ndiye wose anonatsa. Vazhinji vakazama zvose, asi Jehovha ndiye woga anopedza matambudziko nezvatinosangana nazvo. Saka hama dzangu, regai titende nokukudza Jehovha Mwari mukati mezuva rakafanira nhasi. Tinotanga gore dzva ra2024, tinotenda kuti zvose zvatakakundikana nazvo zvichaendeka nezita raJesu. Hapana chinoramba, ngatirambe tinamata, tirambe takabatana sezvatakabatana mugore 2023 kubva richitanga kusvika zvino. Chiteerera nepenyu yedu yeStudio 7, chiteerera vashamari vakasiyana-siyana vari muZimbabwe muno matiri, vari kuSouth Africa, Botswana, kuAmerica pasi rose. Tinoda kutenda zvikuru Voice of America nemabasa mazhinji ainotiitira, nemi mese vatereri vari mukati menyika yeZimbabwe pasi rose. Ndinoda kutenda zvichiti Mwari ndiMwari wakanaka, regai kupera tariro. Tatenda Mwari udenga kukuropafadzei mupinda 2024 ine rudo nemaropafadzo makomborero nemhuriyeni. Haleluya, amen.
Tinotenda mashoko ekurudziro awo abva kuna Pastor Richard Moyo, makorokoto vatereri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinoshora mabasa ari kuitwa nevatengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti maland barons, vachiti vanhu ava vanoshanda nebato riri kutonga reZANU PF. asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti maland barons matsotsi asingashandi nebato iri uye vanofanira kusungwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinobvumirana nehurumende pamusoro pechirongwa chedzidzo checontinuous assessment learning activities kana kuti CALA achiti hachisi chirongwa chakanakira vadzidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiya muna Chris Kande. Now the Cinderella.